isusu tinoti munhu wese ari muno muZimbabwe ane kodzero yokuti akaona zvisina kumira zvakanaka azvitauri. Zvakanakira nyika kuti kana pane zvawaona kana mahuma-huma awanzwa urisa pachena kuti pane zvakati zvinoitika. Asi mukuita izvozvo tinofunga kuti kana wazvitaura vomutemo vazvinzwa vasangozvirega zvisingaitwi yatingati investigation so that the truth is known by every Zimbabwean kuti apa panga pachiitika chisiri icho kana kuti yanga irifungidziro zvayo asi panga pasina chiripo. Chazvitsamwa chunhu tinokumbira kuti vanoita zvemainvestigation vangava mapurisa vanzi panyaya yakadai vasangoita risaka nokuti senyika chunhu chatinofunga kuti chatigozvera kuti nyika yedu isafamba ndiyo ava vazhinji vanenge vachitamba nenyaya dzemari pamusika mutema. Isu sevechidiki veZANU PF mukatarisa mazuva apfuura takataura tichibvunza kuti iyo mari yatinoona pamusika mutema inombobvepi. Saka zvimwe vamumbava vanenge vaino ruzivo tochida kuti zvive official kuti vaya vomutemo vaya vanoruzivo kudaiwowo kureserve bank vatitazviongororawo zvinotaurwa navarumumba ndizvo. In that case tinomumba kuti panenge paine honye yabviswa panenge pasinawo nyaya uyawo usununguka kurarama upenyu hwake asingati munhu wese wamuona oti zviya zvakataurwa zviya zvisina kuzomboita imwe result zvinoita zvokuti ndo zvamupenda kuti ndo zvaari.
Kune vamwe vari kushoropodza vanomuomba nekuburitsa mazita aya, imi mune zvamungataura here pamusoro penzira yakashandiswa yekuburitswa kwevanhu vari kunzi vari kuita uori?
Zvimwe vamumba vanenge vaina mafekita vane vachiziva vaine purufu yezvavanotaura ungavarambidza ndiani uye pasocial media mazuva anodo paunongowana zvakawanda but kana ingava nyaya yokuti vaenda pasocial media vachinosetilawo mascores vachida kunyadzisa vamwe nekuvasvibisa inenge isiniri nzira yakanaka yekuenda pasocial media but kana iriyo nzira yoga yavanofunga kuti ndiyo inoita kuti nyaya dzacho dzisvike kuna avo vane simba rokuzoita investigation zvimwe zvavakatoita zvinotobetsera nyika. Isu chatinokurudzira ndechekuti chanzikwa nomunhu choda chiende kumapurisa chiende kumaauthorities anokwanisa kuita investigation. Isu toda kuziva authenticity nokuti tiri kutotsvaka nesuwo seyouth yeZANU PF tatovavo nelisti kuda vanhu vataka listi ivo vatakazwa kuti vatita zvokuchinja mari zvimwe vano pane kumwe kwavanenge vachiwana mumwe musi iyoyi nyaya ichatibetsera kuvhundunyura kuti tizive kuti zviri kubvepi.
Ko matanho akatorwa nereserve bank of Zimbabwe kune varume vana vakanongedzwa navalumumba munoti iwo?
Iyi akaitwa serious ka iserious allegation is an outcry yemwana wose womuZimbabwe. Isu tinokurudzira kuti vanhu vanochinja mari ndo vanoti uya unoda kutohodha zvinhu akuchinja mari kwavari aka vana vakwidza mutengo wemari yeUS dollar onotenga zvinhu zvake unoyaukwidza price saka tiri kutirwadza iko zvino kukwira kwechingwa kukwira kwetransport kukwira saka tinotongofunga kuti vanokwedzeresa kukwidzwa kwemari yavo vanhu vanototishungurudza isu savana neZimbabwe. Saka avavo kana vakanzwa information yakabva kuna varumumba vakatora action iyoyo zvinoreva kuti vanoziva kuti zviri kuaffecta ruzhinji rweZimbabwe uye vachida kuita investigation dzakazhinji haungaiti investigation wanotarisana nemunhu kusaspendwa kwavakaita hasingi nzira dzinongoitiawanikwa mulemba kana vasinawo nyaya dzavainazo van